Momo wavanorarama neHIV amai Veronica Skaka vanoti vakatanga kumwa mapiritsi eAbacavir muna 2010. Vanoti panguva yese iyi yavanga vachinwa mapiritsi aya vanga vasati vamboita dambudziko rekusheya mishonga yavo. Asi amai Sikaka avo vanotorera mapiritsi avo kuzvitungwiza vanoti vave kushungurudzika zvikuru sezvo vari kupiwa mapiritsi emazuva mashoma ipo panguva yese yapfuura vaipiwa mapiritsi emwedzi mitatu.
Dambudziko ratiri kusangana naro padrug ndirekuti kumashure kwese kubva 2010 pandakaiswa pasecond line tatichawana zvakanakanaka. Dambudziko razotanga 2017 uno riri kunzi mapiritsi ari kushayikwa. Tokunopiwa ma2 weeks kuchipatara. Pataenda pese pasupply zvinhu zvakutotishungurudza nekuti hatichakwanisi kushandira mhuri dzedu. Tinenge tichienda kuchipatara kugarira dhiragi nosvika tichinzi pamwe hapana, mirire pane mota ichauya. Mota iya pamwe haizoyema kungopuwa yekunonwa 2 days. Saka ndodambudziko ratiri kuchema naro pasecond line.
Amai Sikaka vanotiwo kunyange hazvo mapiritsi aya achiwanikwa muzvitoro zvemapiritsi havakwanisi kuatenga sezvo achidhura kwavari sezvo vari kutotambura kuwana mari yekuti vararame zuva nezuva.
Tisu hatina mari yekutenga, tinototambura kana yekudya chaivo. Saka tikazosheya second line tinonzwa kuti inototengeswa nemari yakawanda kusvika kuma100 something. Saka hakuna kwatinotombowana mari iyoyo. Tachitoda kuti second line yatidai yawanikwa, utawanirwa ministry yatiwanire. Nekuti tinonetsa ichisu tikaenda pachipatara tinonyorerwa 3 months nemanesi, tikaenda kufamasi topuwa 2 weeks. Saka tisizotwa kuzvifambisa sei.
Izvi zvinotsigirwa naamai Rosemary Mashu vanorarama neHIV vachishandisawo mapiritsi mamwewo. Amai Mashu vanoti nekuda kwokuti vakupiwa mapiritsi aya ari mashoma, kudzokera-dzokera kuchipatara vachinotora mapiritsi kuri kukanganisa raramo yavo sezvo vachirarama nemabasa emaoko.
Ipapa ndakaenda musainezi ndakapiwa e2 weeks. Ndobva ndadzokera nezuro ndakazopiwa re1 month. But chakandishungudza chekuti pakadhi rangu pakanyorwa kuti ndofanira kupiwa supply ye3 months. Ndobva ndatozodzokera nekadhi vatonyora kuti as if vatondipa for 3 months. Saka ndakazodzokera nekadhi vatomugadzisa ndakatomupiwa dhiragi nezuro ndichifanira kunge ndakanga ndapiwa re3 months iwayo. Saka vakangondinyorera ndobva ndazodzokera kumugadzisa asi ndakapiwa re1 month. Saka zvinhu zviri kutishungudza because hatisina nguva yekutsvagira vana chikafu kana kuita mabasa edu emaoko nekuda kuti tinenge tichitsvaga kuti toita sei tikashaya dhiragi hapana zvinoita.
Sachigaro weZimbabwe National Network of People Living with HIV vaSebastian Chinaire vanoti nhengo dzavo zhinji kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri kuchema nekushayikwa kwemapiritsi esecond line. VaChinaire vanoti vava kutyira kuti vanhu vakashaya mapiritsi aya pavanozoanwa anozotadza kushanda zvakanaka.
Dambudziko guru ratisangana naro sevanhu vanorarama neutachiwana mashortages esecond line madrugs. Zvikuru kuru takatarisa kuti izvo third line inodhura kupinda second line. Saka kana kanti tichitadza kuafoda kutenga second line dhura kuti zvoita pathird line paipa that means zvakuoma zvakapfunza saizvo. Saka tiedza people kuti daita wanokwanisa kuawana iko pari taavoida tinoti izvo matreatment failure anozoita kuti tiswe pathird line. Saka unless tichinhu izvo zvagadziriswa zvekuti tirambe tiri pasecond line pane dambudziko rekuti tinopedzisira tapathird line. Third line yacho inodhura kunda second line ya. Saka ndione nyika ichizokwanisa kutenga mathird line drugs iyo iri kutadza second line itori chipa tatati.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe Lawyers for Human Rights Mosvai Agnes Muzondo vanoti sezvo bumbiro remutemo yenyika richipa kodzero yeutano, hurumende inofanirwa kuona kuti pawanikwa mari yakakwana yekutenga mishonga inodiwa munyika.
Zvese tichikurudzira hurumende kuti ive ichiprioritiza nyaya yehealth uyezve Reserve Bank ive ichipawo foreign currency yakanangana nezvekutenga mushonga wemaARVs anobatsira vanhu vari kurarama neutachiwana.
Asi munyori mubazi rezveutano Dr Gerald Gwinji vanoti munyika mune mapiritsi anokwanirana vanhu kwemwedzi 13 inotevera. VaGwinji vanotiwo dzimwe nguva vanhu vanopiwa mapiritsi emavhiki 2 pachinzvimbo chemwedzi 3 nekuti mapiritsi anenge asati asvika kunzvimbo dzavo kubva kwaanochengeterwa vachiti asi izvi vari kuzvigadzirisa. Bazi rezveutano rinoti pavanhu vanosvika 1,000,000 vari kumwa mapiritsi emaARV munyika, vanhu zviuru 34 ndovari pamapiritsi esecond line. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.